Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wepolitibhuro, mutauriri weZANU-PF Simon Kayamoyo, vati kusiya basa kwavamuhwada hakusi kuzokanganisa chigaro chavo mubato reZANU-PF.
Comrade Muhwada's position in the party is not affected by his resignation from government.
Chigaro chavamuhwada mubato hachisi kuzobatwa-batwa nekusiya basa kwavo muhurumende.
Vamuhwada avo vakasiya basa nemusi wemuvhuro mushure mekubuda kwemashoko eupombwe hwavanonzi vaiita vapinda nhasi mumusangano wepolitibhuro yeZANU-PF. Mutungamiriri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vaudza musangano wepolitibhuro nhasi mangwanani kuti vakatambira kusiya basa kwavamuhwada muhurumende asi vachiti zvange zvisiri zvinhu zvavanga vachitarisira.
We convene today following the resignation of Colonel retired Comrade K.C.G. Muhwada from the post of Vice President of the Republic of Zimbabwe. His resignation from the governance architecture of the Second Republic was unexpected, but has been accepted.
Tasangana nhasi zvichitevera kusiya basa kwavamuhwada pachigaro chekuve mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeZimbabwe. Kusiya basa kwavo muhurumende zvanga zvisiri zvinhu zvaitarisirwa asi zvatambirwa.
Vamunangagwa havana zvavataura nezvikonzero zvakaita kuti vamuhwada vasiye basa, izvo zvashorwa nevanorwira kodzero dzemadzimai pamwe nevemapato anopikisa. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati zvinoratidza kuti bato reZANU-PF ibato risingaremekedzi kodzero.
Nyaya dzekuchikorwa kwekodzero dzevanhu kana nyaya dzekuchikorwa kwekodzero dzemadzimai dzagara kuZANU-PF hadzikosheswi. Ndosaka muchiona even mavice presidents acho ese ane nyaya dzekuchikora kodzero dzemadzimai kana dzekuchikora kodzero dzevanhu. Saka hazvishamisi, hazvikatyamadzi nyika yeZimbabwe, nekuti kuZANU-PF ndokunobikwa nyaya dzose dzekukoromorwa kwemhosva hombe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu nekubiwa kwemari dzenyika. Saka ava kungoratidza nyika yese kuti ZANU-PF hainei nekuti kune kodzero dzachikorwa, hainei nekuti pane vanhu vari kushandisa mahofisi avo zvisizvo, hainei nekuti pane vari kushandisa mari dzenyika kuita zvinhu zvavo zvavanenge vachida zvinonga zvichikwadza kana kuti kudzikisira vamwe vanhu munyika yeZimbabwe.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhukadzi Justice for Women Mushare Cosette Chirinda vati zvinovatambudza zvikuru kuti mutungamiriri wenyika haana kushoropodza zvakaitwa navamuhwada zvakapa kuti vasiye basa.
Tinenge tichitarisira kwamunangagwa semukuru wenyika vawanikwa vachitsaurawo nekuda kwezvinenge zvakakonzeresa kuti vamuhwada vasiye basa. Nyaya yekushandiswa kwemadzimai, kwatingati kwabviswa kwemadzimai, inguva iri critical semutungamiriri wenyika kuti vabva vabata panyaya idzodzo. Asi sayensi yavo kwatiri inotityisa uye inotigumbura because inoratidza kunge kwavari inyaya dzisina basa.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda nesangano replatform for youth development vaondliwayo vatiwo vashorawo kuramba kwavamuhwada vaine chigaro chavo kubato vachiti zvinoratidza kuti bato iri harina hanya nechimiro charo.
Vakasiyiwa vari kupolitical party zvinenge chiratidza kuti muZimbabwe mune tine anonziwo macareer politicians, vanhu vasina hanya nekuti zvavari kuita izvi zvinokanganisa upenyu hwavanhu kudini. Nekuti pamwe vanhu vavaitoitira zvavakaita kuti vazosiya basa kuhurumende vanhuwo vanenge vaikatarisira kuZANU-PF kuti inge ichizvichenurawo. Saka ini kusekuona kwangu chinhu chakanaka kuti vasiye basa vambobuda pavanoonekwa nejikerere vamboenda kumashure vambonogara zvavo vari.
Vamuhwada vakasiya basa vachipomerwa mhosva dzekuita zvepabonde nemadzimai akawanda kusanganisira madzimai akaroorwa. Nyaya idzi dzakaburiswa mubepanhau repaindanet Resume Life, kunyange hazvo vamuhwada vakati zviri kubuda izvi hazvisi zvechokwadi. Vamuhwada vaita munhu wekutanga muhurumende kusiya basa mushure mekupomerwa nyaya dzeupombwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.